mugodhi wanga uchitoshanda kauri mugodhi unotori nemuridzi wawo saka vashandi tu vakapinda mumaini here vachida kuita basa saka vari kuzonzi vakazotrepa vakadhirikirwa nemugodhi saka mabhodhi achona akatobuda akaburitswa nezuro kubva mushafti maanga akadhirikirwa imo
o ndiri kuti saka vakazovaburitsa handivani ndivo varidzi vemugodhi here kana kuti ibazi rinoona nezvemugodhi
mastakeholders vanobatsirana neministry of mines nevamwe vakasiyana siyana
pane chikonzerero chekuti mugodhi uyu wakadhirika sei pane zvamanga manzwa here mukuferefeta kwenyu
hatizivi zvinotoda iye muridzi wemugodhi wacho azvitaurire because mugodhi utooparetwa nemunhu ane license sazvoda kuti iye azvitaurire